zvese zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuobserva isusu veERC tiri kuCape Town right now, and we've observed about 10 polling stations. Kwese kwataenda, voting was happening peacefully, pasina mirizhonga at all. The only hitch yatangoona in one of the polling stations was that yavanoti voter management device, VMD, that is the system yavo ye voters roll, yanga isiri kushanda due to network. But that was at one polling station. Kudemama polling station, that device was working at times, at other times it wasn't working. Ninya ye network. But otherwise, everything has been progressing here peacefully.
Kunyaya kufuga uke nzimbo zoku votera pamwechete nezve kuvotesa wo zviripo here nzimbo dzose?
Yes, kunzimbo dzese ballot materials anga aripo, ma polling stations kwataenda kwese opened on time and everything was okay.
Tiri kunzwa kuti kune mamwe mapato aisawo vanhu panze penzvimbo dzekuvhotera vane matebhu sezvinoitwawo kuZimbabwe neFazi zviya. Mazvionawo here?
Ivavo varipo, but unlike kuZimbabwe kunoku taona kuti semapolitical parties vane matables panze. Tabvunza kuti ko muri kuita nezvei, vakati they are just gathering information yevanhu vavo vanenge vapinda vachinovhota, kuitira kuti panozoitwa counting voita an idea yekuti vanhu vavo zvinenge zvichienderana here zvavarekodha ivo nezvichaannounswa pane that particular polling station.
Tisarisewo mafambisirwo aitwa sarudzo idzi muchidzienzanisawo nedzinoitwa kuZimbabwe, mungaona musiyano wakadii?
I think zvizhinji kunoku it's just peaceful. Chandisingaze hangu inyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei, kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa, kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue.